manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
ma Nero akanaka vateereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikumi 3/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varayiridzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanotanga kuramwa mabasa nhasi vachigunun'una nemari dzavari kutambiriswa.
Godzorwe mari pavhalu yedu yainge iri pa$500. Kana vato vashayisisa $500 votipa zvinoenderana nereti iri kweita bank. Zvino zviri izvo zvakabvumiranwa izvi ivo kana kutaurira ngo dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontirakiti anga ari emaus ngaazvibhadharwa neita bank rate.
Asi hurumende inoti mutemo wayo uri pachena kuti haisi kuzotambirisa vashandi nedhora rekuamerica sezviri kudiwa nevarayiridzi.
Vasandechidzambwa vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years. Saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kukosafu.
Murayiridzi wemaWarriors vasandechidzambwa vanodzoka kumusha kubva kumakwikwi ekosafa kuSouth Africa kuzochema baba vavo vakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varayiridzi vachitungamirirwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vatanga kuramwa mabasa nhasi munyika yose vachigunun'una kuti vanoda kuwedzerwa mari dzavari kutambiriswa. Asi vari kuchemawo nerekuti vanofungidzirwa kuti vasori vari kuvatyisidzira. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo nezvekutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa varayiridzi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Varayiridzi vanoti hurumende haisi kuteerera zvichemo zvavari kuipa nekudaro vachaenderera mberi nekuramwa mabasa uku. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure.
Kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maUnited States dollars zvayaisirwoita kasi tichitoitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical yotike tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika zvinopatanga zvechezvi mari yedu yabva pa$500 kudzikira kuenda kuna $60. Saka tokuti ngaudzorere mari pavhalu yedu yainge iri pa$500. Kana vato vashayisisa $500 votipa zvinoenderana nereti iri kweita bank. Sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvino ivo kana kutaurira ngo dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontirakiti anga ari emaus ngaazvibhadharwa neita bank rate. Saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500. Kana vada kupa maratgs ngavamukakuletere nereti inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwawo iri $4,500 pamwe tingangoshingirirawo tikachengeta mhuri dzedu tikazvichengeta. Pakupera kwezuva tichiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning 62% yevarayiridzi ndo vanga vari kumabasa kumaruzevhu asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuzimba mushure nekunge vawana news yekuti varayiridzi vatiza vasi pabasa. Saka tikufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika vamwe vakutonopotera kunana South Africa kunana Mozambique nekuzanzi vachingoenderana nekudhuze kupota kwavari nenyaya yekuvhundutsirwa kwavari kuitwa nema hurumende.
Vari kutyisidzirwa vachinzi kudii?
Vari kutyisidzirwa kuti upenyu hwavo chaihwo hungogona kuganhurwa nehurumende nestate nenyaya yekuti vari kuparticipata mujob action iyi. vachinzi varikuda kushandiswa nevanhu vematongerwo enyika. Isu tiri kuramba tichingosimbisa kuti nhau yedu haineni zvematongerwo enyika yekuti tinongodawo muhoro unokwana kuti mhuri dzerizuva necheuviri, tinongodawo mari zvinongoitawo vashandi vose vanoshandira kungoti isu watoshandira ndiye hurumende yei. Saka dambudziko riri kuita nderekuti hurumende iri kuzanganisa politics dzavo dzekuda kutorerana masimba nenyaya yechingwa chevana vedu isi nenyaya yekurakwa kwevana vedu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vakamboudza Studio 7 kuti vainge vaendesa chikumbiro kuhofisi yavo kuti vagare dare voona kuti vashandi vehurumende vangawedzerwe mari. Asi tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuzotambirisa vashandi vayo mari nedhora rekuAmerica.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri munguva yatinoti multiple currency period. Saka mumultiple currency period medu muekonomi yedu munoshanda maUS dollars, munoshanda marand, munoshanda yakataurwa nereserve bank ecurrency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabond notes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvatataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dola rinogamuchirwa kumagovernment department hoste, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kuchajwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari muma-US dollars, nokuti ma-US dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndiyo iri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa ma-US dollars nokuda kwekuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nema-US dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza ma-US dollars utsvake marand udaro, haisiriyo policy yehurumende. Hasizvo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoi.
Asi ka tiri kuona mamwe makambani ehurumende ari kutiwo akuda kungoti vanhu vabhadhare madhora ekuamerica chete.
Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachicharja maus dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaus dollars, zvakanzi izvozvo ngavatsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumasivil servants inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollar.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura pari parunare muHarare. Sangano rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe haifaniri kushandisa zvicherwa zvayo sechibatiso kuti iwane zvikwereti zvitsva, sezvo izvi zvichikanganisa ukama hwayo nevamwe vayakakwereta mari kare inosvika mabhiriyoni masere nezviuru mazana masere. Mashoko aya ataurwa nemiri weIMF muZimbabwe vaJean Leon vachitaura nenhepfenyuro yeReuters. Mashoko aya anouya apo Zimbabwe yakakwereta mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kubva kuAfrican Export Import Bank ichishandisa zviwanikwa zvisati zvacherwa kuGreat Dyke. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati vange vasingakwanise kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari musangano, asi hatina kukwanisa kuzovabata zvakare tisati tauya pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze.
Hakazi kekutanga IMF ichipa ongororo neyambiro iyoyo, vakambotaura ndinotenda muna 2016 na 2017 maringe ne mari anga ichikweretwa kubva kuna na China yavanga vachiti ingagone zvakare kuzokanganisa kuzoedza kudyidzana kunozoita Zimbabwe nemapoka akaita seIMF World Bank nokuda kwekuti kana uine zvikwereti hapafanunge paine kusarudza umwe wauno waune mari yake. Saka ukatanga kusarudza kuti umwe otanga kupuhwa zvicherwa zvoiswa pane chikwereti cheumumwe zvevamwe zvisina kutariswa zvinenge zvaakutonzwi watoita rusarura hazvibvumirwi izvozvo. Zvakare kana watoita collateralize zvichireva izvo kuti kana wawe kuti wavakupiwa zvikwereti iwe uchiti ndinozozvibhadhara bataya apa pane zvicherwa zvichange zvichiuya zvochireva kuti zvicherwa zviapa zvichacherwa zvatobatirana nechikwereti hazvichagoni kubatsira kuumba nyika mari iyoyo haichagoni kuuya zvakare munyika zvotoreva kuti ratova rimwe gomba remunenge matochera nokuda kwekuti muruda mari yacho iko zvino asi matoita dambudziko rokuti mari iyoyo yatobatwa pane chikwereti chamunacho.
Asi chii chaizvo chingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti izvi, Dr. Kanyenza?
Hapana nzira yokunzvenga kutaurirana kunofanira kuitwa. Sokuzova kwenyu takambotaurirana paLima tikazotaurirana kuBali. Mutungamiriri webazi reupfumi hwenyika Profesa Mutumi Ncube vakatotaurira gore rapera kuti vachange vachikoshesa chaizvo nyaya iyoyo yokudyidzana nevavaine mari dzavo zvakaita sana IMF. Saka nyaya yokutaurirana ndo chinhu chikuru. Saka tikaedza kunzvenga tichipa vamwe mukana sezviri kuitika iko zvino, vamwe vasina mukana iwoyo, zvinozoita kuti zvinhu zviite manyamanire nerongo.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Vanotengesa michero nezvirimwa mamutare zvinobva kuchimanimani nekuchipinge vave kuchema-chema nekukwira kwaita mitengo yezvinhu sezvo zvirimwa zvizhinji zveko zvakaparadzwa nedutumupengo recyclone Idai. Mutoreri wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vanorarama nekutengesa michero vanoti makotopeya, maapples, matomatisi zvakawedzerwa mitengo zvakanyanya sezvo zviri zvishoma panguva ino. Izvi zvakakonzerwa nedambudziko recyclone Idai rakaparadzawo migwagwa yakawanda. Amailine Timurenje mumwe wevanorarama nekutengesa zvirimwa zvinobva kuchimanimani avo vanoti matomatisi akwira mutengo zvakanyanyisa.
Madomasi akapera kuenda ngemvura, saka kuti tiaone manje harisi kwaona. Saka unaro domasi wautokwidza, saka tikutambudzika zvine madomasi yatina tikutotambudzika. Ndo nhau yatinayo pabasa redu remusika. Tinomaodha kwaruwaka kukesho ndo watinoodha, asi izvozvizvi mutare ndiyo iri kuhaya maningi kuti mapurize akure. Isusu masmall business hatichaonewo mari yekuti tidini tisimudze masandak acho, autodhura $90 masandak. Saka tizodhurisira vanhu manje zvautoshupa. Saka musika uda usunyatsofamba ba ngenyaya yekuti anhu ari kuti mari yacho yawandisa.
Amai Pamela Kaskai vanoita mabasa ekutengesa vari panhidziwa vanotiwo mabasa avo haazi kuvafambira sevamwe nekuda kwekukwira kwakaita mitengo yemichero.
Izvozvizvi zviro kufamba hazvisi kufamba, tiri kuodha madomasi acho kuda kuti tengwayo haasi kutengwa ba. Ndo chekutanga chichemo chetinacho kuda kuzoti kuti tichiti anhu ari kubatsirwa pamazuva ano parikuuye zvezvobatsirano. Sabhuku wedu une anhu akawandisa ari kuma350 inopurubatsirwa anhu 55, saka amwe acho yatodini musika wacho tinoti tichatemba ndo tinoponawo. Hakuna chiro, hakuna mari, madomasi akaenda ngemvura, pandosara acho ari kudhura kutenge ma$90 $100. Saka handisi kuziva kuti tochidiniwo. Hakuna here mabatsiri amwe angaita? Fanika pana sabhuku wedu isusu oisa umwe sabhuku kuti masabhuku awande.
Mashoko aya atsinirwavo nava Prosper Stolem.
Pane chinongoziva hakutodhiri kudhura ndio basi ndinotaura basi zvinhu zvekudhura, asi hazvikwanisi, zvadhura. hazvisi kugena 100 mugomo unogena 100 mugomo unogena 25 30 40 ndeta iguma ndi
amai Susan Mwaika vanoti kunze kwekudhura kwezvinhu pavanoshandira hapavanakiri sekuti vanoshandira pamhene pasina kupfirirwa zvinopa kuti michero yavo ikurumidze kuipa
tengesa kana kuchinaya tonga tichinaiwa nemvura kana kunezuwa tonga tichingodini tichipiswa zvenezuwa zvinhu zvedu inova zvichitopiswa anonga zvakaite matimati anotokasika kushata mabhanana anokasika kudini kushata zvinhu zvizhinji
kunze kwekwamutare dzimwe nzvimbo dzakaita sembare dzinowana michero kubva kuchipinge nechimanimani dziri kusanganawo nedambudziko rekukwira kwemitengo ndakamirira Studio 7 kune dziwa ndini Loida Moyo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kuenderera mberi nekuchema Dr. Rutendo Bonde avakashaya nezuro kuchegutu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ratumira mashoko enyaradzo kumhuri yavo uye mamasangano aveshanda navo anoti reZimbabwe Doctors for Human Rights neZimbabwe NGO Forum. Dr. Bonde vaitaura zvakanyanya neStudio 7 panyaya dzezveutano vachishanda neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vachirwira kodzero dzevarwere. Ngatimbonzwei mashoko avo.
Nguva ino yekutonhora inguva yekuwanda kwezvirwere zvekukosora. Saka yambiro yatinopa kune vanhu ndeyekuti vana mazvikokota vanoti vitamin C inobatsira chaizvo kana munhu achidya vitamin C panguva inoi. Uyezve vitamin C inowanikwa muzvinhu zvakaita senge maorenji neamwe imwe michero yakangodaro. Uyezve tinoti vanhu vedu vagare vachipota vachivhura mahwindo vachiita kuti mweya uyauya nekuti zvirwere zvinotapurirana ne yatinoti droplet infection. Saka makusena aya tofanira kuvhura mahwindo tomboti zvirwere zviyazvo zvichifemwa nevanhu zvichikosorwa nevanhu zuva rese zvombobuda togara tine fresh air padhuze nesu ndodzira dzishoma dzinoita kuti zvitinane tisabate zvirwere zvichipfuwa.
Mashoko Dr. Rutendo Bonde vachitaura pano paStudio 7. Mufi ari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare nemusi wechitatu. Ngatinzweiwo hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Martha Tolana vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV.
Takaziva Dr. Rutendo Bonde avo vatisiya kwenguva yakati rebei vachishanda mune zveutano vachiuya kune masangano akazvimiririra vachibatsira nemaideas nekubatsirana kuti zvinhu zviendeke kuti zvinhu zviendeke tinozvifambisa sei. Vaitibatsirawo yatinoti treatment literacy kuziva nezveutano hwako munhu health literacy treatment literacy kuti kana uri pamishonga kana utano hwako unozvibata sei kana uri pamishonga unozvibata sei uye zvakakosherei kuti urambe uchiziva nezveutano hwako munhu kuti uzvichengetedze upenyu hwako.
Kushaya kwaDr. Bonde kunorevei nevamwewo vari mumabasa ekurwisa utachiwana hweHIV AIDS?
Kuenda kwavaita akarasikirwa zvikuru nekuti vaive futi munhu aibatsira. Pataiita zvekunyora maproposal eGlobal Fund kuti nyika iwane mari zvisi zvinhu zvinenge zvisingabhadharwi munhu anenge achiita asi kuti vaiita nerudo vaiisa nguva yavo nechido chavo. Uye kana une dambudziko raunenge unaro munhu aikwanisa kusvika even ukati nyange ukati handina mari yekuti ndiuye kusejari ndionekwe vaigona kubatsira nemazano ekuti chiita kudai chiita kudai. Munhu uya wekuti zvinorwadza kurasikirwa nemunhu akadaro asi inenge tingoti inguva inenge yakwana. Tinoshuvira kuti mhuri yavo inyaradzwe naMusiki uye kuti mwana wavo avasiya nevabereki masista zavo vese vemhuri vanyaradzwe naiye Musiki. Uyezve tinoedza kuti basa ravakatisiyira hatisi takarikanganwa. Tinoedza kuti tinge tichisimudzira zvavaishuzvishuviro zvavo zvekuti nyika yeZimbabwe zvinodai zvaita zvakadai pane zveutano nekodzero dzemadzimai nevana.
Muzvare Martha Tolana vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushanyira kuBritain uko vachingamidzwa nemba yeumambo munyika iyi uye mutungamiri wehurumende ari kusiya basa amai Theresa May. VaTrump vashanyira muzinda weBuckingham Palace vakatambirwa naPrince Charles nemudzimai wake Camilla Parker Bowles. Asi vaTrump vari kuenderera mberi nekukandirana makobvu namatete naMeya wekuLondon vaSadiq Khan avo varamba kusangana navo nhasi. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano rinorwira kodzero dzemhuka reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals, kana kuti ZNSPCA, rinoti rinoshamiswa kuona vanhu vane mari vachitadza kubayisa imbwa dzavo nhomba kuitira kuti dzisaite chirwere chechimbwa mupengo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi inoshanda kuZNSPCA vaChristi Kadaya vanoti vakashamiswa pavakaenda kuGreston Park muHarare uko kunogara vanowana, asi kwakabuda imbwa mazana matatu dzaiva dzisina kubayiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Takashamisika papo tichiona pakauya over 300 dogs kuzobayiswa mahara. Kunova kuri kunzvimbo dzatinofungidzira kuti vanhu vanenge vatone mari koko vanokwanisa kuenda pana nearest vet wavo vachinobayisa, kana vana chiremba vari padhuze, kana vanearest SPCA kana pagovernment vet kuti vabayise. Handiti hakusi kuti vanhu ivavo vanenge vasina mari, but inonziyo negligence. Vanhu vazhinji kusabayisa kwavari kuita imbwa hakusi kuti vanhu havana mari. Mungandotaure kuti munhu anoshaya $1 yekuti aende anobayisa imbwa yake kana pagovernment vet, mazvona inonzi negligence. Vanhu vazhinji vane mbwa havana care chaichaiwo, vashoma vanochengeta imbwa. Ne according to masurvey atakaita nekufamba kwatoita mudzimbo, takaona kuti ingori ignorance. Vanhu havasitoda kubai, havadi kubayisa imbwa unless matumbu vaudza. Kanatopata vanerando atinotiwo mawarning kuti raiti vaccinata imbwa ndo paunozoonawo kuti munhu anozomhanya mhanya kuzoti abayisa.
VaChikadaya vanoti kurapisa munhu arumwa neimbwa ine chimbwa mupengo kunoshevedza mari yakawandisa kudarika mari shomanani inobhadharwa kubayisa imbwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi.
Kazhinji kacho tinozoona vanhu vakuita madambudziko ekuti munhu paanenge arumwa nembwa paipai aenda kuchipatara manje. Mari dzinozotaurwa ikoko kunana chiremba ikoko kozi munhu anofanira kubayiwa within 72 hours. Vamwe vanotaura kuti $60 for injection, apa ndingoda kubayiwa mainjection wayo ari kana 4, that's about $240, of which iwewe kungotorawo imbwa yako voendesa panearest chiremba kana pagovernment vet ipapo hazvimbopfuuri kana $10. Kugovernment vet chako chako vanotobhadharisa dollar chairo chairo for a rabies jab, inova iyo inozokava gore rese.
VaChikadaya vanoti vakafara zvikuru kunzwa chirongwa cheutano chakataura nezvechimbwa mupengo vhiki yapfuura panhepfenyuro yeStudio 7, vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa kumativi ese eZimbabwe nokuti chirwere ichi chinonetsa kurapa.
Pachirongwa chakatifadza zvikuru chatakanzwa kubva Studio 7 chitaura nezvechirwere chechimbwa mupengo.
VaChikadaya vanoti ibasa remakanzuru ese emuZimbabwe kuti atenderere achiongorora kuti vanhu vari kutevedzera mitemo yavo yezvinodiwa kuitwa panyaya yekuchengeta imbwa.
Pamutemo chepo chepo basa rekutenderera pachitariswa zvese izvozvo kuti mbwa dzirapa dzingadi uyezve mbwa dzirikufamba mastreets zvoitwa sei ibasa recity council.
VaChikadaya vanoti vanogara vachifonerwa nevanhu vachinzi vauye kuzotora imbwa dzinongofamba famba pese, asi harisi basa reZNSPCA.
Mandate iyi ineyi yemakanzuru kuti vange vachiita basa iroro rekutenderera mayadhi vachibvisa totio mastray dogs. Tinogara zuva nezuva tichinzwa matingofonerwa nemunhu ari kana Highfield, ndaonai mbwa dzirikungofamba murod dziri kudai. Toedza kuvazivisa kuti no, harisi basa redu isusu seSPCA kunge tichimhanya tinotora imbwa dzichizivisa, asi ibasa rekanzuru.
Sangano reZNSPCA rinoti rinonyanya kushanyira nzvimbo dzinogara vanhu vakawanda richinobaya imbwa nhomba dzechimbwa mupengo zviri pachena.
Tiriuyedza kubatsirawo nepatinokwanisawo through kuita atinoti mafree rabies outreaches munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sana Epworth, Chitungwiza, Heathcliff, Tukuenda ikoko tishino baya imbra. Ende tuto kashika mazwa tishono imbra za tuguwana ikoko tuguwana more than 500. Karati sewe kwa takapi sila kuenda ku Netcliffe. There were more than 500 dogs that's not vaccinated.
Vashikada ya wano kuru zira ova gareve mmaguta kuti vavisise imbwa dzavo zvibereko kuitira kuti zisaitava nano kuti hazvibvumirwe uye vazhinji havazokwanisi kupa imbwa idzi zvokudya zvakakwana nekuzobhadhara kubaisa nhomba dzechimbwa mupengo. Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Posha Manangazira vanoti mutemo wePublic Health Act unosungira maguta ose kuti tevedzere zvakatarwa maererano neuwandu hwembwa hunofanirwa kuchengetwa paimba yoga yoga. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vachazopa mhinduro yavo vambotanga vagara pasi vachitaura nachiremba wekanzuru yeguta ravo. Asi meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vakavimbisa kuongorora nyaya iyi, asi vakati kubaiswa kwembwa nhomba dzekudzivirira chimbwa mupengo ibasa remunhu wese anenge aine mbwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Chirimidzaniro.
Munau dzemitambo, murairidzi wechikwata chenhabvu cheMawarriors Sunday Chidzambwa adzoka kumusha kuzochema baba vake vakashaya nezuro achisiya vatedzeri vake vachirairidza kumakwikwi ekosafa ari kutambirwa kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chenyika cheMawarriors chiri kupinda munhandare yeMoses Mabhida Stadium nechitatu kusangana neZambia masemifinari ekosafa cup chisina murairidzi wacho Sunday Chidzambwa. Mutungamiri weZifa Bafelton Gamam vanotisangano ravo raona zvakakodzera kuti murairidzi wechikwata ichi mofu ambopiwa mukana wekuchema baba vake avo vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu.
VaSunday Chidzambwa vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years. Saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kukosafa vouya vochema baba vavo. Then musi wa6 vanozobva muHarare vakuenda kuJoburg vonosangana netimu inenge ichibva kuDurban ichienda kuNigeria vozofamba pamwe chete vaakunogadzira kuenda kuAfcon.
Vakamambo vanopindura kuti achange achirairidza chikwata ichi Chidzambwa asipo ndiani.
Kuchasara kuna Raman Gumbo ari in charge vachibatsirana na Lloyd Mutasa. Ndo vachasara vachipedzisa magames asara kukosafa. Kana taita rombo rakanaka rekuti tazokwanisa kusvika kumafinals, timu inenge yasara mamwe maplayers achadzoka kuno kumusha kuZimbabwe. Vanenge vakwanisa kupinda mufinals 23 timu yedu vachazoteera vonobatana neimwe timu inenge iri kuNigeria. Then tozobva kuNigeria musi wa10 taakuenda kuEgypt.
Zimbabwe yakapinda masemifinals mushure mekurova Comoros 2-0. Zambia ichisvikawo masemifinals umu mushure mekurova Malawi nemapenareti. Mune mumwe mutambo wemasemifinals, Lesotho iri kutamba neBotswana musi mumwe chetewo. Zimbabwe iri kuda kutora mukombe uyu kechinomwe uyezve kwemakore matatu akateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Michael Kariati.
Vatereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Varairidzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoramwa mabasa vachigunun'una nemari dzavari kutambiriswa vachiti vanoda madhora ekuAmerica. IMF yoyambira Zimbabwe kuti irege kuchandisa zvicherwa semari yechibatiso pazvikwereti zvairi kutora sezvo zvichapa kuti itatarike kuwana imwe mari mune ramangwana. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, Dr. Yamina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.